mangwana tishani nemusi mugovera tichange tiri kuchikanga kwamutare uko tichange tichibatsira vana vadiki vari pasi makore egumi ten nevanhu vakuru vari makore makumi matanhatu zvichienda mberi 6 years.
Muchange muchivabatsira nenzira ipi?
Vanhu ava vachange vachikwanisa kuona vana chiremba zviri pachena pasina mari yavabvisa, uye vanenge vachifanira kunge vachitenga mushonga tichange tichivabatsira kutenga mushonga zvakare. Kupfurukidza nemari shoma dzatiri kuwana dziri kuitwa kanzati kanzati nevana vezimbabwe vakapfarira pasi rese, tiri kuona kuti tichikwanisa kubatsira zvakanyanya kunyanyanyanya kune vanhu vakuru avo vatinoti mapensioners vari kutadza, vari kukundikana kutenga mishonga zvezvinonzi zvemachronic diseases zvakaita sana BP nana shuga. Tikatarisa mitengo iyi yemishonga iyeyo, munhu angangoda madhora gumi o madhora gumi nemashanu emaus dollars kuti akwanise kunge achitenga mapirizi anokwana mwedzi wese. Saka vazhinji vari kuoneka nemachiremba vari kutaridza ivo kuti nemidhenguva vari kutadza kunge achitenga mishonga iyi basi.
Munotarisira kuona vanhu vakawanda zvakadini kwamutare?
Tambogama izvo kuti tishambadze zvakanyanya, saka tiri kutarisira kuti tingangosvika vanhu almost kuma700.
Mune kumwe kwamuri kutarisira kuzoenda here mabva kwamutare?
Zvichipurudzana nemari dzatichawana kubva kune mari dzatiri kupuwa nevana vezimbabwe vakafarira nyika yese, tanga tichitarisira kuti tinoda kuzoendawo kumaruru akaita sana bhinga kana chii uko katika mbori katikambonzwa kuti ivo vanhu vari kukundikana zvakare kunge vachiwana mapirizi akaita sana BP nana diabetes.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwenyu hwemangwana uwu?
Takaita rombo rakanaka kuti pane chipatara chiri kwamutare chiri kuchikanga chinonzi combined health care services, chakati icho chinokwanisa kutipa pekusevenzera kuburikidza izvo nevashandi vavo kuti vakwanise kutibatsira kuti vanhu vakwanise kuonekwa nana chiremba munzvimbo yakanaka uye zviri pamutemo.
Hurumende iri kukubatsiraiwo here mukuita basa renyu?
Pari zvino tinongowanawo vanenge vachitiwo hazvamuri kuita zvakanaka but kuti tizita tichapuwa anything chekushandisa pakuita basa iri hatina chatatitawana.